Zeke yakazivisa nezuro manheru kuti mutungamiri webato rezanupf uye vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wechitatu asi sarudzo idzi dziri kushorwa zvakanyanya nemasangano akawanda anoona nezvesarudzo kusanganisira sadak vamunangagwa vakawana mavhoti zvikamu makumi mashanu nezviviri kubva muzana kana kuti 52% ukuwo mutungamiri webato recitizen coalition for change kana kuti TCC vanelson chamisa vakawana zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana kana kuti 44% asi izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nenhengo dzeTCC dzakaita samuzvari patricia chibaya
zvabuda zviri kurwadza tiri kurwadziwa kana simba hatina izvozvo takatofizuka asi o zvataitarisirawo isusu sokuona kwedu tachiti tashanda takavira ende maresorts achibudawo even semuno muchinoi taichitiona president wedu akaleader saka nezvizvo rutotibatabatawo kuti kokwazo kuvanozonokundikana kwacho ndekupi because maresorts achekumwe hatichinyatsomaona saka nezvizvo zvakatibata so far
vakuru vanoti nhamo yemumwe hairambirwi sadza imwe nhengo yezanupf iyo yanga ichipembera kukunda kwavamunangagwa nhasi vanhevha mwanza vanoti zvanga zviri pachena kuti bato ravo rinokunda asi mumwe mugari wekukaroi vaalexander motsi vanoti kukunda kwamunangagwa kuenderera mberi nenhamo sezvo pasina zvinoshanduka nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vaprosper chitambara vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka panoda kubatana
ndiri cautiously optimistic kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka hurumende yakaisa musoro pamwe chete nemastakeholders akasiyana siyana uyewo zvakare pakawane consensus political unity politically tichangobva mumaelection and ndiri kuona pane kutsutsumwa kuripo saka zvinenge zvakakosha kuti panyaya yeunity inge ichikosheswa nyaya yedialogue inge ichikosheswa nyaya yeconsensus pave neconsensus
zvichakadaro mapurisa afuma akazara mudhorobha rechinhoi munzvimbo dzekutandarira dziri mumisha inogara veruzhinji dzakaita segwayagwaya christos jongwe nedzimwe mapurisa anga achiudza vanhu kuti vasaungane mutauriri assistant commissioner ponyati vanoti izvi zvaitirwa kuchengetedza runyararo munyika mapurisa anga achichengetedzawo nhengo dzebato rezanupf dzanga dzichipemberera kukunda kwavamunangagwa idzo dzanga dzichifamba mumisha inogara veruzhinji dzichimba nemotokari dzakawanda ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini nunurai jena